Sangano re Diaspora Care Forum DICAFO raparurwa zviri pamutemo muJohannesburg kuSouth Africa nemunyarikani waro vaAusten Moyo pamwe nemukuru waro mutsva vaSox Chikovero. Vachitaura pakuparurwa kwesangano iri, vaMoyo vati chinangwa chikuru chesangano ravo ndechekukurudzira vari kunze kwenyika kuti vakwanise kuita mabasa anovapa mari kuitira kuti vasazoshupike nematambudziko akaita serufu nemamwe.
Tinoona kuti vazhinji vacho vamwe vasina madocuments, vamwe havana nzira yekuti kana vafa vari muSouth Africa miviri yavo inotora about maybe 3 weeks or so vasina kuendeswa kumusha. So Diaspora Care Forum taitanga because tinoda kuti tibetsere vanhu vekuZimbabwe kuti vave nedignity kana vari muSouth Africa, kana munhu ashayikwa ari muSouth Africa pave ne a way kuti vaendeswe kumusha.
VaMoyo vatiwo masangano achange achishanda neDICAFO achabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukutanga mushandira pamwe mabhizinesi pamwe nekuchengetedza mari zvine hungwaru senzira yekusimudzira upfumi hwenyika kana vachinge vazodzokera kumusha. VaChikohwero vatiwo DICAFO ichashanda nevanhu vari muSouth Africa, Botswana, Swaziland, Namibia neMozambique.
Good example yatoda kutarisa ndeyekuti tikaona zviri kuitika kuRwanda. Rwanda iri kusustainwa nediaspora. Diaspora ndo iri kusustaina investment yemuZimbabwe. Saka Diaspora Care Forum iri kuuya neyatinoti 2-in-1. Two in one, there is a funeral policy, there is a cashback. Cashback in your commission irikuitwa set aside. Yekuti kana vanhu vachinge vawanda pa platform, vavepo ipapo, vanogona kutorerwa mari iyoyo, vopuwa vachifandiwa mabusinesses avo vaenda kumusha, kwete kuti kana vadzokera kumusha vanhu vosvika vachikumbira mari kana kuti maburdens vasvika kumusha wabva kudiaspora.
Masangano emuSouth Africa achange achishanda neDICAFO anosanganisira GuardRisk, Prosperity Funeral Advisors ne Retail Funerals. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.